mwanasika na wawa nlovu amaisipiso Agbet Walker wao za Studio 7 kutivashia ikira kumba kwa kemu Bulawayo na asima mba kweza. Amaya Agbet Walker vati baba wawa wange wawa nengu wawa chiruwara na chiruwere che gomarara uye waka mbogara mchipatara mwezu wa pera asivange wawe kuruwara wari kumba.
Wasi sato wa islabo wautu wa isikiwa inyumonia nyabona ipo sivilo kumu
vaka batu kwa ni mabayo kana kuti nyumonia mchirungu ndicho chirwere chatingati chakazovatora sange zvichizikanwa hazvo kuti vanga vaine chirwere cheprostate cancer kwemakore masera apfuura asi ningati chirwere chazovatora inyumonia.
Vamwe vanhu vanyora paWhatsApp nepaFacebook mushure mekunzwa nezverufu rwavanhlovu vati vaiva munhu akazvininipisa zvikuru zvisinei nenhoroondo yavo mukurwira rusununguko rwenyika kana zvenzvimbo zvavaive nazvo. Amai Agbet Walker vati vanorangarira baba vavo vari munhu aive nemutsa uye nerudo rwakadzama kuvanhu vakasiyana siyana zvisinei nekwavanobva.
Vaitanda vantu elomusa engahlanga nomuntu angamaziyo waihlale
baba vaive munhu wevanhu vaiva nemutsa nerudo uye pose pavaisangana nevanhu vaida chose kunzwisisa nezvemumwe nemumwe wavo vaigara vachitsvaga ukama uye kuwirirana nevanhu vakasiyana siyana. Ndizvo zvimwe zvandichagara ndichirangarira pamusoro pababa vaive munhu ane hunhu.
Vanhlovu vange vari nhengo yecentral committee yebato rezanu PF varivo senator Wayne Caesar uye vari zvemutevedzeri wemutungamiri wedare resenate. Nhengo yecentral committee yezanu PF varichard Ndlovu vati mufi ndemumwe wevanhu vasara vashoma vane nhoroondo yakakura yekurwira rusununguko rwenyika. Vati womufi munhu akaramba akazvipira kunyaya yekurwira rusununguko rwevatema kusvika pakushaya kwavo.
NK has a long history politically. He has gone through thick and thin during the colonial era. Vanhu
munhu ane nhoroondo yakakura munyaya yekurwira rusununguko rwenyika vakasangana nenguva yakaoma panguva yeutongi hwevachena apo vachena vaishungurudza vanhu vairwira kuzvitonga asi izvi hazvina kuvadzorera shure vakaramba vakazvipira kuchinangwa chekusunungura nyika.
Amai Agbet Walker vati urongwa hwekuvigwa kwevanhlovu hausati hwavepo sezvo achakamirira dzimwe hama. VeZanu PF vanotarisirwa kusangana mangwana kugwanda kuti vazive kuti vanhlovu vopiwa ruremekedzo rupi. Vanhlovu vaive nhengo yebato rezapu risati rabatana neZanu PF mugore ra1987. Vanhlovu ndivo vakave meya wechitema wekutanga weguta reBulawayo uye vakagara pachinzvimbo ichi kubva mugore ra1981 kusvika muna1985 apa pavakazove mumiriri Wayne Caesar mudare reparamende. Vanhlovu vakambosungwa munguva yeRhodesia nekuda kwezvematongerwo enyika vasiya mudzimai wavo Tokozile vana vaviri pamwe nevazukuru vane chitsama. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Shava.